manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 12 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro.
Chiri kutinetsei ndechekuti ufakazi huri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsva vevanhu vakaita mhosva iyi.
Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akahaya motokari yeImpala Car Rental yakashandiswa kupamba Mcheiwa.
Tikona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 7479. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 5660 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 28,698,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru kana kuti vadarika 920,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvisere kana kuti vadarika 6,638,000. Vanhu vafama America vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vadarika 197,000. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vaNgobani Stole vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende pakuferefeta kuti ndiani akahaya motokari yekambani yeImpala Car Rental iyo inonzi yakashandiswa mukupamba Mcheiwa musi wa30 Chikunguru. Zvichitevera kupangwa kwaakaitwa, Mcheiwa akazowanikwa aine maronda ekutotywa kwaakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Vastole vanoti vakasvitsa nyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala kudare repamusoro iro rakapa mutongo wekuti kambani iyi iburitse zvose zvainazvo pamotokari yakashandiswa mukupambwa kwaMcheiwa uyo anove muzukuru wemutori wenhau uye ari mupepeti weZim Life mudhudhuzi Matutu. Vastole vanoti kunyange hazvo pava nemutongo uyu havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyaya yaMcheiwa inyaya yekuenderera mberi. Chiri kutinetsei ndechekuti ufaka zuruonekwa uchibudura pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatwe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo irikumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi urikumbobuda-buda kuti mbalaka hai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro, tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter order. Antony Peter order zvatinenge tichireva nezvekuti tinoenda kunokumbira dare kuti rutipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo zvikunoita ndezvekuti sherif kuHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare kare from the date iye munhu achisungwa achitorwa, saka mapurisa anoziziva. Ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti basira. Titazama nepatinogona napo kuti tisvike patinobatsirwa chero chinetsa sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala kahai. Tinoziva kuti mota dzeImpala kahai dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofara kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutofembera fembera. Zvinhu zviri pachena zvirikutinetsa. Umbo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowu huri kuImpala kahai hupiwe rejista weHigh Court kuti aubate, because vati kufungidzira ndechekuti Impala kahai iri imbowu. Saka zvationa ndechekuti umbowu hwacho neImpala kahai unzwe kuna rejista weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu irikupa inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Ma government institutions semakuonero edu ari kudireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kugwaridzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naAssistant Commissioner Paul Nyati vati izvo sekuziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake Law and Order kuBulawayo, vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatirikudifenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter, right? The very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata Tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazitombozizivi, zvokutotibvundutsa.
Ava vanga vari vaNqobani Sithole, gweta raTawanda Mucheiwa, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi. Asi kambani iyi yakaburitsa mashoko munguva pfupi yapfuura ichiti chashanda nemapurisa uye kuzivisa mapurisa kuti ndiani akahaya motikari yavo iyo yakazoshandiswa mukupambwa kwaMucheiwa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, avo vati hapana zvavanoziva nezvenyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala Car Rental. Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangana remagweta norwira kodzero dzevanhu rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore avo vakasungwa nemusi wechina vachiratidzira pamuzinda wekambani yeImpala Carrentown. Vangadziore vakamiswa mudare nezuro, asi mutongi wedare akati achanzwa chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti zviri kuitika pavasungwa vakawanda zvava zvekungoda kurwadzisana.
Takudzwa akapinda mudare nezuro musi wechishanu, asungwa musi wechina araramapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare mikanzu ipapamberi pane dzironzi nezvirimateko nezvemateko wachazonzwa nyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande. Saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri weZimbabwe National Students Association NASO ari murimat prison.
Ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro, tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera?
Tingatonzwa naivo magistrate mateko kuti nemataii kaendesa nyaya yatakuzwa kumusi wemuvhuro, nokuti vanenge vakaudza gwete ravo takudzwa mutumwa weiaaaes kuti vakabatikana. Aitofunga kuti nyaya yebheu yazotara constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu is a fundamental right, yakakosha zvikuru kodzero yakakosha zvikuru. Aitofunga kuti ichanzinzwi kuti nhasi chaiyo semugovera kana even musi wesvondo mangwana, nokuti matare emuZimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese, asi hatizi kuti nemhaka yei tonge akati nyaya izonzwike musi wemande. Saka zvinhu zvinotibatabata zvikuru, zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu panze kuti ona vasambonyikidzwa kodzero dzavo. Unoziva nyaya yakasungirwa, akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration warukunzi wakaita wakaratidzira tamba neImpala Carrentown inonzi nemota yakashandiswa kubatwa kwakaitwa kukomana Tavada Mucheiwa. Saka tonetseka zvikuru nekupanishwa kwakadai.
Maitiro akadai akaitwa namajistrate uyu akanga achinzwa nyaya yavangadziore, imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei?
Kurwadziwa mushure kune ndangoti dzezeware pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yeZimbabwe. Vasongori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuita wikendi varimo kumana Godfrey Kuawo netandela wekumasvingo unoziziva mese kuti akagara mazuva anopfuura ma40 days wana mukoma hwoko wechingono mukoma Jacob Ngarivhume wanana French Kore wanawana majournalist na Takawira wakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo. Asi sezvo vakaona zvakaitika kuna mukoma Godfrey Kuraone nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu takutadza vana mhosva, asi vagara 40 days mujeri. Tiri kuona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Varimi vakawanda vari mudunhu reBuera North vanoti vachatadza kurima zvakanaka panosvika mwaka wekurima, sezvo mombe dzavo dzakawanda dzakafa nezvirwere zviri kuuraya mombe munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mazvita, vanoti vakarasikirwa nemombe 12. Amai Mazvita vanoti mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive ne 12 asi danga rose rakaparara. Zvatipanhamo hombe madhimeni acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziiri rwechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene.
Uraya pedyo kuda kunaya but hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa. Izvezvi tiri kuitiswa iyo program yepfumvudza but nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima, Muzvare Hezel Setaunyane, vanoti chirwere chiri kuuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chokwanisa chiri chirwere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe, chichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe, dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndekuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose uye varimi ava vanogona kutiwana gohwo rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana gohwo rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudya kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu reManicaland usiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa gore rapera nemombe dzinodarika 400 ezviuru nepamusana pezvirwere pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri weBuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo asi vakati havataure neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguve kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSachigaro veGender Commission. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata mugungano ravo iri.
Ini zita rangu ndinonzi Commissioner Margaret Mukana naSangarwe, ndine chairperson yeZimbabwe Gender Commission.
Mungatitsananguro kuti mabasa api amuri kubata panguva ino yeCOVID-19 kucommission uku.
Mabasa atiri kutarisana nawo kucommission nguva ino yeCOVID akati wandei. Anosanganisira nyaya yegender based violence inenge iri kutiwedzerei. Anosanganisira zvenyaya yemachild marriages. Anosanganisira zvekuti tinenge tichida kuramba tichipfuurira mberi tichiedza kuti madzimai awanewo voice, apindewo muzvigaro zvinoenderana nekutarisana nezvecovid izvi, kuti awanewo voice ravo remadzimai. Nekuti kazhinji tinoona kuti varume ndo vanenge vari pamberi. Saka nyaya yemadzimai nematambudziko emadzimai mamwe acho anozokanganiswa like nyaya yemaaccess to reproductive health nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ndo zvinhu zvakawanda vanoda zvatiri kutarisana nazvo nenguva yecovid inei.
Tinoona mune zvakare zvirongwa zvamanga muri kuti muri kuedza kuyananisa mikana yevanakomana nevanasikana panguva ino yecovid-19 zvakamira sei izvozvi?
Tiri kuti isusu kazhinji takatarisana vanhu vazhinji vakatarisana nenyaya yevanasikana kana nematambudziko avanosangana nawo, asi tiri kuti isusu segender commission hatisi kugender isiri vanasikana chete, inosanganisira vanavakomana. Saka tiri kuti tikataura nyaya yematambudziko anosangana nevanasikana tisi vanakomana vasingaitwe involved nehurukuro dzakadai, tinongudzana kuti hapana kwatinofamba tichienda. Saka tiri kuti tinoda kuti vanakomana nevanasikana pamwe chete vange vachitarisana nenyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana, nokuti kangotarisana nesaidhi rimwe chete tinoona kuti hapana zvatiri kuita. Saka tinofanira kuti vanakomana vanzwisisewo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yakamira sei, uye tichivabata vachiri vadiki, nokuti kazhinji kana munhu achizenge akura ayarutswa nenzira yekuudzwa kuti iwewe uri mwana mukomana unofanira une kodzero dzakadai, musikana achinziwa hauna kodzero dzakadai, kuzoti kana wakura zvinonetsa kuti wazotange kunzwisisa. Saka tiri kuti vanasikana nevanakomana wese ngativabatanidzei pamwe chete tichitaura nyaya idzi dzekuenzaniswa kwemikana.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nyanya nevabereki?
Zvirongwa izvi zviri kutambirika, asi munongozivawo kuti kana zvinhu zvazvine mamiriro azvakaita zvinotitorei nguva kuti vanhu vese vazvinzwisise. Asi tinotenda kuti tikaramba timozvidzokorora tichiramba tichitaura nevabereki tinozosvika pekuti vanozonzwisisa.
Pane vamakatosangana navo here muchiedza kuparura zvirongwa izvozvi?
Hongu, pane vatakasangana navo kungoti nguva ino yecovid kufamba kwacho kunenge kunoti netsei, asi tiri kuedza kazhinji kana tanzwa kuti pane dambudziko riripo ndopatiri kuedza kuti tiende tinoongorora kuti dambudziko iri rakamira sei, so that titaurire wakuru kuti wagadzirise panenge pakaiwa. Asi nenyaya yecovid zvinotinetsei kuti tifambe kwakawanda tichiparidzira mashoko akadai, asi before covid nekunga kana covid yapera tine maprograms akawanda atinoita, atinoenda kumaruwa, atinoenda kumadifferent communities, tinotaura nawo nekumazvikoro, tinotaura nawo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yevanhu vainzwisise.
Vamwe vangada kuziva kuti iro bazi kana kuti gungano renyu regender commission iri basa raro nderei?
Basa regender commission sezita raro nderekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume, vanhukadzi, vakomana nevasikana. Sezvo tinoziva kuti kazhinji madzimai nenyaya yekuti magariro edu, tsika nemagariro edu anoita kuti madzimai ange asingawaniswe mikana yakaenzana nevarume mune zvinhu zvakawanda, mungave mumabasa, mungave mumazvikoro, mungave mupi. Tinoona kuti madzimai anenge akati dzvanyirirwe ivhe mune zvimwe zvematongerwo enyika, tinoona kuti madzimai vanga vari pasi pasi vasina mukana wokuti mazwi avo anzwikwewo. Saka isusu bazi redu rakaiswa kuti tione kutiongorore kuenzaniswa kwemikana kuti nokuti constitution yedu itsva inotaura kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupuwa mikana yakaenzana 50-50. Saka isusu bazi redu rinofanira kuti tione kuti zvese zvasina kumira zvakanaka, angave matsika nemagariro, ingave mitemo, chingave chii, kana kukudzwa kunoita vana kunoita kuti mikana irambe kuenzaniswa, tizvigadzirise.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita svondo rapera naDr. William Guri, vanove nyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa nekugarisana. Apo taikurukura pamusoro pemaonero avo pamatano anonyanyotorwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vashaya kana kushayikirwa nehama, vatinonzwa kuti vakawanda vavo vanosarudza kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe. Svondo rino tiri kuenderera mberi ndichivabvunza kuti sei vana veZimbabwe vachida kuenda kumusha zvinove zvinogona kudhura asi paine nzira dzakachipa dzakaita sekupiswa muchirungu cremation. Regai tinzwe Dr. Guri vachitsanangura.
Nzira yakafanana nenzira yamataura vakandemire kuti munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure kure, iko nyika mukanza kumhiri kwatambotaura uko. Madota ake kuendeswa kumusha, vari kumusha vozonoungana pamadota iwayo voita zvirango zvese zvakafanira kudzamara vaviga munhu wavo ari madota akadaro. Inzira iri nyore uyezve inoreruka pakubhadhara, haidyi mari yakawanda, inorerutsira vanhu. Asi inzira isati yagamuchirika pavanhu vedu, nokuti pachitendero chedu chechishona kana paunhu hwedu hwechishona zvokuti munhu anopiswa madota akagotakurwa takanga tisingazvizivi. Uyewo pachikristu chatakagamuchira zano rokuti munhu anopiswa zvakare izano ranga risingagamuchiriki pazvitendero zvechikristu zvatakagamuchira. Saka chinhu chitsva chinotoda kuti vanhu tionesane. Dambudziko randambotaura pekutanga nderekuti zviri maererano nerufu zvinonetsa kuti tionesane. Ndikada kuti ndigare nehama dzangu ndichiti ngatikurukure kuti mumhuri medu tinoona sei nyaya yekuti munhu anopiswa. Ndati ndinganzi murwei, handigoni kutotanga nhaurirano iyoyo nehama dzangu. Asi ndo chinhu chakakosha chandinofunga kuti takafanirwa kuti tizoite, chokuti tigarisane tichitaurirana kuti kana takabvumirana semhuri, kana tichinzwisisana semhuri, munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure, madota ako yakumusha zofamba zvakanaka. Chinozonetsa manje ndechekuti zano iroro tinoda kuzotanga kuritaura tapanyanga, tapa nguva yakaoma. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziva, vanhu vari kudzimbikana. Saka kuzonyatsonzwisisana chaiko chaiko nokupanana mazano hakuzobudi, nekuti tinorisira kuti ritaurwe apo zvinhu zvinenge zvanyangara.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane nguva, Dr. Guri, pamusoro penyaya yatiri kukurukura iyi?
Shoko randingasiyira vateereri nderiri vakandimire. Pane chimbo chaiimbwa muhondo chinoti: Simiti usaone vana vedu kugara musango vanogarira nyika yavo, kurara mumba vanotokudawo, kusevenza vanotokudawo. Ndachimba ndakanangana nemashoko amatanga kutaura kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira kugarira kunze kwenyika. Ndofunga vana veZimbabwe kugara munyika mavo vanotokudawo, asi inhamo inotimanikidza kuti tigare kunze kwenyika. Chechipiri ndoda kutaura nechimbo futi ndichioreka vateereri. Pane rwiyo rwaimbwa nemagandanga rwekunzi: Magorila toraiwa matende nadzo, kumaruva tondo dziviga kumusha, tondo firipi isu Mozambika tidi, tondo firipi tondo vigwa kumusha. Saka shungu yedu sevana veZimbabwe ndeyekuigwa kumusha. Ingadai iri nhamo, ingadai kuri kushayako mari, asi munhu wese anenge aine shungu yekuti dai ndanovigwawo kumusha. Ndo mashoko andida kusiyira vateereri ndichiti ngatikurukuriranei mumhuri medu pamberi perufu kuti tigare takagadzirira kuti kana tafa tikwanise kuvigwa nenzira inobatsira hama dzedu uye inobatsirawo mweya wedu. Tatenda angu. Toonana zvakare mune chimwe chirongwa. Tisatye kugara pasi nemhuri dzedu tichikurukurirana maererano nezvatinotarisira mushure mekufa. Ndatenda.
Manga makateerera kuna Dr. William Guri, vanovenyanzvi yeutano hwepfungwa, vachitaura vari kuBritain muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare muzvirongwa zveStudio 7 zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwava 224 kana kuti 224, zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Gweta riri kumirira Tawanda Mucheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akaya motokari yakashandiswa pakupambwa kwaMucheiwa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichitimurare zvakanaka vateereri.